zvichitevera kudzingwa kwevaiva mutevedzeri wavamugabe mubato nemuhurumende amai Joyce Mujuru vamwe vakuru vakuru mubato rezanu PF kusanganisira mudzimai wavamugabe amai Grace Mugabe vakatanga kutaura mashoko ekushora nekuderedzera vamunangagwa pasi vamunangagwa vanonzi vanotungamira chikwata chetim lacoste vari kupomerwa mhosva yekuda kutora masimba kubva kuna vamugabe vachiita zvekukambira asi nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna vamunangagwa vachiti itsika yavamugabe yekutuma vamwe vari mubato ravo kushungurudza pamwe nekunyomba avo vanofunga kuti vanenge vave nesimba vavivid gwede avo vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaudza studio 7 kuti hapana chitsva pane zviri kuitika kuna vamunangagwa
kune vakawandawo vakatomboita savamunangagwa vachinzondifunga vasvika pekuti vanga vachitora zvigaro mukatarisa nguva yanaidson zobo vakambonyorwa kuma 1994 nemapepa vachinzi ndofunga vaakutosvika pachigaro asi tinoona kuti zvezvi zvakazongotsakatika saka maone andikuita ndekuti vamugabe vagara vane donzo kubva kudhara rekuti vatungamiri kusvika vaenda vatorwa namwari
vagwede vaudza studio 7 kuti vamugabe vari kurwisanisa chikwata chavamunangagwa necheg40 senzira yekuramba vari pachigaro zamara vapinda muguva mukuru wezimbabwe democracy institute dr pesai rwanya vanoti hapana chingatadzi vamugabe kutandamisa vamunangagwa mubato kutandamisa vamunangagwa mubato sezvo vakabvira kuita izvi kare varwanya vanoti pana vamwe vakuru vakuru vakaita sana vaedgar tekere vakatombotandaniswa mubato iri
saka vanhu havafanikushamisika nezvikuitwa ndo matongero avamugabe ndo unhu hwavamugabe hwakwazvingaonekwi nanamunangagwa nekuti zvaiva zvanga zvakavanakira paizva vanangomweruwandira kana uchida kudzira neruwandira vanofanira kuvhura musoro vanga vari pazani papo vachitoshandiswa munguva dzanagukura hunzi vanhu vamunangagwa vana vasekere mai vamwe vanozi ndo vachatandiswa kugipoti vanofanira kuzvidzidza vasekere mai kuti kunyepa vamugabe avaiti munhu paya pachinzvimbo kana vachifema
kunyange hazvo vachibvuma kuti vamunangagwa vanogona kudzingwa mubato mukuru wemedia center vaernest mudzengi vanoti hazvisi nyore kuvadzinga panguva ino zvikuru senyika yatarisana nesarudzo
kudzinga hako kuti ndadzinga hakunganeti asi zvinozotevera ndo zvinenge zvoda kuongororwa kuti tikavadzinga apa toda kuenda vamugabe vanotiti vakavadzinga apa pane sarudzo yavakatarisana nayo vanozodii musarudzo kana zvamira zvakadaro takatarisana nezvimwe zvakamboitika kunana 2008 uko zvebhora musango
mashoko avamudzengi anoenderanawo nemashoko akataurwa kubepanhau rethe standard apo vakati vamunangagwa vane rutsigiro rwakasimba kubva kuvakuru vechiuto nevakarwa hondo yerutsununguko zvinopa kuti tsoro yekuvabvisa inetse kuronga nyanzvi idzi dzinobvumirana kuti vanhu vangangotaura kuti vamunangagwa kana ani ane mukana wekutora matomu kubva kuna vamugabe asi hazvisi nyore vamudzengi vanotiwo hazvina kujekawo mubato iri kuti kunyange vamunangagwa vakadzingwa mubato ndiani achatora matomu mumwe mugari wemuharare vaudza studio 7 kuti vanoona sekuti kudzingwa kwamai Mujuru pamwe nezviri kuitika kuna vamunangagwa zvine chekuita nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanoti vanoona sekuti amai Mugabe vari kuda chigaro chepamusoro
saka tochida chigaro andochida nokuti vanozviona semunhu asina chimwe chaanokwanisa kuita kunze kwezvematongerwo enyika saka ivo vanototi ndototichida chigaro ichocho asi mafambiro avanozoita havo mukuda chigaro ichocho vanozenge vachichikanganisa nokutsika nepamwe pavasika kwanisa kuvachitsika nematauriro nokuvamwe vakungotuka vamwe vanhu uchida chigaro zvakanaka kuti vanhu uzviite munhu anogamuchirira unokwanisa
asi vatsigiri vaamai Mugabe vakaita segurukota rinoona nezvedunhu remanikaland amai mandishimene vanoti amai Mugabe havana chido chekutungamira nyika varohanya vanoti kunyange hazvo amai Mugabe vaine simba pari zvino nekuda kwekuti murume wavo achipo simba iri rinopera musi unofa vamugabe
amai havapindi pachigaro chero vakanyeperwa zvikaita sei vanonyeperwa nekuti vamugabe vanofema musi unomonzi vamugabe havachafemi mai vaya havalasi 30 seconds mupolitiki dzezanu nepolitiki dzenyika chero vanotamba navo vechidiki vanovanyengera vachidiki musi unongonzi mutambira mwana wenyu vanhu vachiipa chibzio chacho zvachitozi ndo panoperera sarugabe papo
nyanzvi dzidzavo dzestudio 7 kuti hapana kana mumwe muzanu PF anokwanisa kupikisa vamugabe uye zvese zviri kuitika kuna vamunangagwa zviri kuitwa nekuti vamugabe vanozvifarira zvatiwo kana ivo vamunangagwa pachavo vanozviziva kuti vanogona kudzingwa mubato iri sezvo vakashandiswa kana kuona vamwe vakuru vakuru mubato iri vachidzingwa navamugabe bumbiro remutemo wenyika rinoti kana mutungamiri wenyika akafa kana kusiya basa nezvikonzero zvakasiyana-siyana mutevedzeri anenge apedzisira kubata chinzvimbo chemutungamiri wenyika ndiye anobva atungamira hurumende kwemwedzi mitatu kupa bato mukana wekuduma munhu anozopedzisa nguva yemutungamiri anenge afa bumbiro rezanu PF rinoti kana izvi zvikaitika panoitwa musangano wecongress wechimbi-chimbi unozodoma anotungamira bato ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chikera.